Mama Nera Kanaka Muriye Zimbabwe Ino Studio 7
Tishitepe Nyura Tirimo Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechipiri ndira 17, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumiriri webudiriro mudare reparamende vari nhengo yeCCC vaCosta Machingauta vasungwa nemapurisa nhasi. Magweta emudunhu reSadik oshora Zimbabwe nekwaanoti kumbunyikidza vanopikisa. Vaimbo vamutevedzeri wemutungamiri webato reMDC Vaelias Mudzuri votarisana nekudzingwa mubato iri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumiriri webudiriro muparamende vaCosta Machingauta vasungwa nhasi vakapomerwa mhosva yekuita musangano pakupera kwesvondo vaine chinangwa chekukurudzira mhirizhonga. Izvi zvinotevera kusungwa kumusha wevazhinji webudiriro muHarare kwemiriri wemukobha mudare reparamende vaMos Chibaya nevamwe vavo 24 nemugovera avo vanga vari mudare redzimhosva zvakare nhasi. Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
VaMachingauta vasungwa nhasi mangwanani pavanozvipira kumapurisa epaHarare Central Police Station, a law and order, mushure mekutaurwa kwakaitwa mudare redzimhosva nemupurisa ari kuferefeta zvakaitika kubudiriro musi wemugovera vaGeorge Garauzive kuti vaMachingauta vainge vachitsvagwawo nemapurisa. Gweta ravaMachingauta vaDarlington Marange avo vaperekedza vaMachingauta kumapurisa vati vaMachingauta vapomerwa mhosva yakafanana neiri kupomerwa vachibaya nedzimwe nhengo dzeCCC dzakasungwa nemugovera idzi. Vamarange vati vaMachingauta vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana.
Saka pakusvika tichinonzwa nezvinyaya yavabva vabanzi mune mhosva yakafanana neyakaparwa navachibaya nevamwe vakasungwa avo pavakaita meeting kubudiriro nwaizvi matongerwo enyika. VaMachingauta vapomerwa mhosva yakafanana neyekunzi vakanoparticipata paungano yejekerere nechindangwa zvekuda kukonzeresa mhirizhonga, asi iyo mhosva vari kuiramba. Saka tinotarisira kuti vanoenda kudare redzimhosva mangwana kuti tinokumbira kukoti kuti vatongo vachibva kunze.
Vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutauriri webato reCCC vaGift Ostalos Ziva vashora kusungwa kwavaMachingauta vachiti zvava kuita sekunge bato ravo riri kushanda zvisiri pamutemo.
Ibato rinorikumunaizwa nemutemo, ibato rinozikanwa, rinofanira kukundisa maelection. Kana kusingafani kuitwa competition hakufani kushedzerwa maelection. Ndo zvatinotarisira, ndosaka tiri wadi vaMachingauta vasungwa, organizer vedu, machampions edu ese ari mukati kutarisira vanofanira kupiwa bail nekuti vanhu vese vanopinda vari entitled to bail unless vaprova kuti vane mhosva yavo.
Magweta anyunyuta mudare kuti vasungwa ava vaunzwa kudare vakapfekedzwa hembe dzekujeri ivo vasati vaiswa paremand. Magweta atiwo haasi kufara kuti hembe dzanga dzakapfekedzwa vasungwa dzanga dzakabvaruka bvaruka zvokuti vamwe vavo vanga vachiita sevasina kupfeka, asi vachuchisi venyaya iyi vati vachaferefeta nhona idzi mudare vachibaya nevamwe vavo vatadza kuenderera mberi nekusvitsa chikumbiro chavo chekuti vapihwe mukana wokubvisa mari yechibatiso mushure mekunge gweta resangano rinomirira kodzero dzevana reJustice for Children amai Pamela Musimwa vasvitsa chikumbiro kudare chekuti umwe mwana ari pasi pemakore 10 nemasere uyo akasungwa pamwe chete nenhengo dzeCCC idzi asatongwe pajekerere. Amai Musimwa vati kuita izvi kunotyora kodzero dzemwana uyu.
So taita application yekuti gallery isiyiwe yezuro nyaya yakatotongwa munhu wese arimo but nasi patashika tabatati galari ngari kiliu. So application hiyo yu ndio ya zope tshaya ita utinyai postpone kwenda mangwana because wamwese 24 wane kodzere kutiva tundu wanwese wari mune kutiva nwakuru but kwa wanamadiki jino wapa trauma jino wapa kuti even mazichao ashibishpe kana wakatongwa makazara wani nekuti achiziwa rukutora mapisicha achiziwa rukutora umpo
Mutongi wedare amai yeokai dzuda vati vachatura mutongo wavo pachikumbiro ichi mangwana nengo dze triple c idzi dziri kuramba mhosva yadziri kupomerwa dzichiti pasi pemutemo wemaintenance of peace and order act hadzisungirwe kutsvaga mvumo kana dzichiita musangano usiri weveruzhinji sezvadzinoti dzaiita panguva yadzakasungwa dziri pamba pavamachingauta zvichakadaro magweta esadak lawyers association ashora zvikuru mapurisa ezrp nemhosva yavari kupomerwa yekurova nekukuvadza kwaakaita rimwe gweta renhengo dzetriple c idzi vakudza ikadzere magweta aya akurudzira hurumende kuti ichengetedze kodzero dzemagweta uye vakati kushungurudzwa kwevanhu pamberi pesarudzo zvinhu zvinoda kutarisiswa uye zvinoodza mwoyo sangano iri rakurudzira vesadak neafrican union kuti vapindire vaone kuti zimbabwe yaita sarudzo dzakachena mushure mekunge vakadzere vaenda kunomhanara kuharare central nezvekurohwa kwavo kubudiriro vakabva vasungwa vachipomerwa mhosva yekutiza muusungwa nekuita musarinya zvinova zvavari kurava hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe sezvo vange vasiri kudayira nhare mbozha yavo ndakamirira studio 7 muharare ndini frank chikowore
Nengo dzedare reparamende dzinoti Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inofanirwa kugadzirisa zvayakanzi gadzirise nekomiti yeparamende yakaongorora gwaro rayo rekutara miganhu yematunhu yekuvhotera repreliminary delimitation report pamwe nekutambirawo zvichabuda muhurukuro dziri kuitwa muparamende pamusoro pegwaro iri Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera
vachipa pfungwa dzavo pamusoro penyaya iyi Mumiriri weHarare East vatendai biti vanhu vamwe vatevedzeri wemutungamiri webato retriple C vati gwaro readho committee rinofanira kugamuchirwa nezec yogadzirisa zvakakurudzirwa kuti zviitwe
We resolve this house resolves that the Zimbabwe Election Commission must reconsider its preliminary report on the basis of the issues and the recommendations that have been made by the ad hoc committee. So I move that we make that resolution.
Ngati itei chisungo chekuti ZEC ngai gadzirise gwaro rayo ichitevedzera zvakataurwa ne ad hoc committee.
Vabiti vatiwo ZEC inofanira kugadzirisa zvese zvichabuda muhurukuro dzavari kuita kwemazuva maviri vachiti nguva iripo kuti zvigadziriswe. Imwe nyaya yavati inofanira kugadziriswa inyaya yekupatsanurwa Kwema wad achiswa kundrimbo zaka siyana siyana.
The tech word is kwa hondyo ikanda kwa wali usta utu kuchuruluku. I mean how does it happen Mr. Speaker? Can you picture IAM GCPC hondyo ikanda kutoke zirukuma shingoko? Asna, vanyoko island, avana geographical communication, avana common ingredients, nevano kuchurufamuko. So, description yacho manje inonzi unomira pakona wozoenda pakadzidzika sina zita wozoenda paimba yehead wozondofamba it doesn't make sense
izvi zvatinirwawo nemiriri weshamba north vari nhengo yezanu pf vabramwel bushu
so that we do not have municipalities overflowing from one municipality to the other
hatifaniri kuve nemawadhi nemamunicipality akasiyana anopinda muconstituency imwe
vachipawo pfungwa dzavo panyaya iyi mumiriri webinga north vaprince dveko tsvanda vetriple c vati zec inofanira kupiwa mukana wokugadzirisa zvayakakanganisa kwete kuti pashandiswe miganhu yakashandiswa mutsarudzo dzemuna 2018 sezvinoitwa pamutemo kana zec ikatadza kubata nguva vadavid tekeshe vemdc vanomirira macony central ndevamwewo vati zec inofanira kugadzirisa zvese zvayakanzi igadzirise isati yaburitsa gwaro rayo rekupedzisera kuti rishandiswe musarudzo
They say they use a preliminary report, which I think preliminary report is subject to changes, to collections and like.
ZEC inoti i preliminary report uye semazivire andinoita inokwanisa kuchinjwa.
Mugwaro rayo ad committee yakaita chisungo chekuti mamwe matunhu akaita seGutu South neUlelema East anofanira kudzorwa, izvo zvinotsigirwa nemumiri Warren Park vaShakespeare amauswa.
Akatarisa Warren Park yakanga ine mavoters vanosvika zvuru makumi matatu nezviviri, zvireva kuti 32,000. Zvinoratidza kuti yakanga yakakura kudarika mamwe maconstituents ayabatanidzwa nayo akafanana nekambuzuma. Saka chikumbiro changu changa chiri chokuti Warren Park constituents idzoserwe sezvayanga iri.
Nhengo dzeparamende dziri kudawo kuti ZEC itare miganhu yayo ichishandisa zvakabuda pakuverengwa kwevanhu kana kuti national centers, pamwe nekuti maconstituents ese ave neuwandu hwevanhu vakafanana. Mangwana nhengo dzedare paramende dzichadziya gwaro iri dzoendesa zvisungo zvadzo kumutungamiri wenyika anozozvisvitsa kuZEC. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Vaimbova mutevedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC inotungamirwa navaDouglas Ngonzora vaElias Mudzuri vanoti havasi kuzodzingwa mubato iri vachiti chavari kuda kuti ritevedzere bumbiro remitemo yebato pakusarudza utungamiri. Nezuro bato iri rakabudisa mashoko ekuti rambomisa kuva nhengo Seneta Mudzuri, munyori wezvemabhizimusi vaNorest Marara, sachigaro vemashonaland West vaGift Konjana, sachigaro vemasvingo vaJohn Nyika, sachigaro vedunhu reAmerica vaDen Moyo, munyori wedzidzo vaEdwin Dzambara uye nhengo yeNational Executive vaEdwin Kakora. Mukuzeya nezvenyaya iyi nezvikonzero zvokumiswa kwenhengo idzi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri wavaNgonzora vaLloyd Damba.
Mameeting zvezataiita varume vamikwa basa vamwe vameeting aya aka vakanga varimo ndivongo vachinyarara vasingatauri nekuti vengwari inonzi mumainority kana kuti vengwari vashoma. Asi vazobuda imomo mwaizonoronga kana kuvatoti pazvisi kunoplota. Plotting nekupulana zvinhu tu zvakasiyana. Vangoplota kuti kana pasina ishu tinopanda mukaka wacho teti tomwatiitsvuku pasina imi haiziyu. Asi mune zvematongerwo enyika zvinonzi kune utongi hwechekerero hweruzhinji kwozouya pfungwa dzevashoma dzinokwira kugashikwa. Asi pfungwa dzavo dzevashoma havana kudzitaura muushoma hwavo chiri muranga. Vazobuda vanoenda kunoronga kunobvisira kutacongress.
Vaida kukanganisa sei kongresi yenyu?
Vaiunganidza zvuma street kids kuti zviuye vakapa $2,000 ende izvi tine evidence yacho. Asanhire kwasi kubudisa zvese nekuti inyaya yapamusoro pedare remusangano kuti vave kuzodisrupta nekurova vanhu nekusororodza vakuru vemusangano. Izvo zvinoko zviri kunze kwebumbiro remusangano kana kuti yatoti rule-off.
Ko vaMudzuri vari kunzi vapara mhaka yei chaizvo apa vadamba?
VaMudzuri munhu mukuru musangano vakanyudza paextraordinary congress vakaapwewa navaMonzora vaita 14 votes. Vaapwewa kudaro VaMudzuri vakaramba vachiplota vachinoda kudisrupta musangano nekuti vanotiwo kana pasina ivo havazivi. Asi ngatitarisei kumashure kuti vaMudzuri ibasa ravo rekushora mapurezi.
Munoorevei apa mungatsanangura?
Ndiwo munhu wekutanga wakatanga kunyorera vatsvangirai tsamba. Vamangoma vatsvanyora tsamba kuti tsvangirai ibva ipapo ndipinde. Vamangoma vakatokopera vaMudzuri. Vachamisa vaitora bato zvichisimba vaMudzuri vakazonyora zvetsamba vakati ibva ipapo ndipinde nekuti ini ndini ndakanzi ndinofanira kusara ndakabata. VaMudzuri vachipinda vakazviitazvo. Saka unhu hwavo saka takuti mukweguru uyu anenge avhuta kunyarwa.
Mutauriro wavaNgonzora vaLloyd Damba vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Blessing abatawo vaMudzuri kuti tinzwe divi ravo.
Ini ndakataura Ngonzora hofisi make muina komichi iye aripo chiamini kuti zvakaita izvi hazvibvumirwi because kuti vanhu vazoenda kucongress. Congress inopera inoperera paprovinsi. Provinsi ndiyo inozotora vanhu vangavahwina kucongress kubva kuwat kusvika kuprovinsi. Ndo vanonominita vanhu vari pamusoro kwete kuti vanhu vari mucouncil vanonominita vanhu vari pamusoro because vanenge vasiri eligible. wanengo wanifana uto vizwa niwanu waripasi
asi iwo waruguti wa mzuri abana kusarudzwa tiva kwikwidze mu izo sarudzo izo dzidzi pane zvigaro zvainge zvirimo nekudaro padando saka vasiri kufara nezvakaitika
ndakati ine handi ndakanominetwa ndite vice president ndikati handikoni kunominetwa nevanhu vakaapoindwa nani navamudzura because inewo ndakanda toapoindwa ndamboramba kuti hazvina kasaka kana pane nyaya haisi yangu ngevanhu vemdc ini ndiri vemdc ende kana ndichisasunda nevanhu vari kuramba kuteedza mutemo wavo handizondiwanani.
Muri kumbokwanisa here kuenda kuhofisi kwacho kubva zvaitwa kongresi iyoyi vamudzuri
ndikuti ini pandiri pane kongresi isina vanhu kune vanhu vakawanda vari kuchengetwa vamwe vachivhunidzirwa vachibviswa kuda pane vanhu vanoda kundiva ndirepleasi kubva kuseneti ndo ari kuvekera kuti vati ini ndibvisweni vaise kuseneti bcause ndonyaya iriko yekuti bvisai mudzuri vaise mumwe munhu kuseneti
kuri kuti vakudzingai pane urongwa here wekuti muende kunopikisa nyaya yacho kumatare
ndokodzingwanani kana vaida kuini ndakambozvitaura vandakambodzingwana na job scala paya zvikatisa kudzingana kati handidzingwira vanhu vemdc ini ndiri mdc ndakatanga ichitanga kungotidzinga kuti ndangodzinga ndaita sei ini tinototi vanhu dei vabatana vazadzi vemdc ndo yakatarizwa nevanhu vemuzimbabwe kuti dei vanhu ava vakagadzira nyika yakasiyiwa ichinzi tikuda kutora pawo kukuzana kwete kurwa nezano but kutora pawo kuti tigadzire nyika ndozvatofanira kutaura kuti zvokuti uyu wadzinga uyu wadzinga zvinoshanda kupi zvizvi
avo vanga vari vaimbenge vari mutevedzeri wemutungamiri ndinodzokorora avo vanga vari mutevedzeri wemutungamiri webato remdc vakadzingwa mubato iri nezuro vaelias mudzuri vachitaura nablessing zulu vari parunare muharare. Sangano rechitungwiza Residence Trust rinoti riri kushushikana neuwandu hwevanasikana vari kutyorerwa kodzero dzavo kuzvibhorani pavanenge vachinochera mvura dzimwe nguva kwasviba. Mumwe mukuru musangano iri muzvare Diana Kuvea vanoti vaita musangano nehofisi yameya weguta iri kuti vazeve matambudziko avari kusangana navo. Hatina kukwanisa kunzwa divi rameya kana gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe kuti nyaya dzekumbunyikidzwa kwevanasikana idzi dziri kumhangarwa here kumapurisa. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Musanganya uye weStudio 7 namuzvare Kuvheya nezvenyaya iyi.
Madambudziko ripo nderekuvasikana chaivo kuti vari kubata vamwe vanoti kubatwa chibharo chaicho pazvibhorana uye pari kubhadhariswa mari ekuti vanhu vachere mvura uye zvekare nekuti panenge pari pemahara pasingabhadharwe sezvinoita zvibhorani zvepublic kana kuti zvekanzu zvine bongo zodzo gorakapera pamberi pane mwana akatourayiwa ipapo akabayiwa nebango achirwira nyaya yeraini yekuti vachere mvura nekuti mukapinga pacherechedza muzvibhorani mune makazara mune vanhu vanozviti ndo makomiti epazvibhorani ndopo makomiti members epazvibhorani vanopinza vanhu vavo vamwe vanopinzwa vanhu vacho zvichienderana nekuti bebake ripi zvinova zvinhu zvakonzera kumbunikidzwa kuzvinhu kwevakadzi nekuti tikazicherekedzwa nasikana vakadzi chaiyo unongosvika kumhanyira kubasa otarisa pane chiya chemvura vamwe vanozongozvipiyeka kuvarume kachena zvinova zvinhu zvakonzeresa chipandi chaicho kuchaikwa kwehunhu.
Mungati izvi zvingagadziriswe sei?
Chekutanga senge tiri kuno kuguta rechitungwiza ndekekuti hurumende sekungochema kwatiri kuita seboka rechigresi kuti dai vati vachirawo dhamu redu tawanawo mvura mumatepise zviri zviriko pamukadzi muvingire remutemo yedu kuti tine kodzero yekuwana mvura 24 hours ichibva patepi mudzimba dzega dzega.
Zvamira zvakadaro makakwanisa here kutaurirana nevamwewo imomo muchitungwiza vari kuti chii?
Tanga tichitokurukura na etinyeya rechitungwiza kansela musinganyoka nhasi kwangu nemiting nastakeholders ngedefisi makusenana vataura kuti nyaya yedhemu chaiyo kuti ivako iko zvino hakuri kudiwa mari hapana mari ende uye zvekare tinofanira kumekashuwa kana kutaura nevano sinirira vemuari kumavari kuparliament kuti vapushonya iyoyo ikoko kuti isusu ose mapoka akazvirira takaita makampeni tikanyora mapetisheni tikaenda kukoti taiko tichahwina kuti mvura iuye mumapombi kawanikwa kuti dhemu raifomba zvekasa hapana chiri kubuda.
Vanga vari nhengo yesangano rechitungisa Residence Trust muzvare Diana Kuvhea vachitaura naMavelas Muhlanganyauye weStudio 7 vari kuchitungwiza.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanopfurukidza mwero vechikwata cheIslamic State vanoti ndo vakabhomba Pentecostal Church muguta reKasindi kuCongo nemusi wesvondo vakauraya vanhu 11. Mauto ekuUganda aenda munzvimbo iyi kunobatsira kuchengetedza runyararo. Nepenyuro yeFox News inoti mamwe mauto zana kubva kuUkraine akasvika muAmerica nezuro kuOklahoma Fort Sill kuti adzidziswe kushandisa zvombo zvemhando yePatriot. Zvimwe zvombo zvekuzvidzivirira nemuchadenga zvakadai zvichapiwa Ukraine neGermany. Zimwe nyanzvi mune zveupfumi pamwe nevashandi vanoti vanowirirana negwaro rakaburitswa muna zvita nebhanga guru repasi rose reWorld Bank, iro riri kuti Zimbabwe ndiyo iri kutungamira munyika dzepasi rose pakuve nemitengo yezvekudya iri pamusoro-soro. Gwaro reWorld Bank iri, iro rakaburitswa muna zvita gore rapera, rinoisa Zimbabwe pachinzvimbo chekutanga chenyika gumi dzine mitengo yechikafu iri pamusoro-soro pasi rose. Zimbabwe ine zvikamu mazana matatu nemakumi maviri nechimwe kubva muzana kana kuti 321%, ichiteverwa neLebanon iyo ine zvikamu mazana maviri nezvitatu kubva muzana kana kuti 203%, kuchizouya Venezuela iyo ine zvikamu zana nemakumi mashanu nezvisere kubva muzana kana kuti 158%. Imwe nyanzvi vachishanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura, mumwaka wekurima wapera, mitengo yakakwirisisa.
Rapera sezvamunoziva nyika takava nedrought, agriculture production yedu yanga yakaderera zvakanyanya, tichienzanisa negorera paseri. Saka izvozvo zvakaita kuti mitengo yekudya munyika inge ichikwira. Saka zvaparurwa newe World Bank izvi zvinotaura kuti Zimbabwe ndoine highest food inflation. Zvingori maringe nezviri kuparurwa neZimbabwe National Statistics Agency, inowe ndo inotipa mainflation figure. Makaona official annual inflation rate yedu ye 243.8%, ndiyo zvakare the highest in the world.
Munyori mukuru nerimwe sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions kana kuti ZFTU vaKenya Siyamuyarira vanoti kukwira kwemitengo yezvokudya kuri kutaurwa nebhanga repasi rose uku kwagara kuchichemwa nevashandi sezvo vari ivo vari kuomerwa neupenyu zvakanyanya.
Gwaro reWorld Bank iro riri kutaura kuti zvinhu zvaita world hazvichakontroreka, riri kutaura zvechokwadi. Uyewo vashandi iye zvino vasvika patingati tekupedzisirisa maererano nekuzvisunga uye nekuzvishingisa kuti varambe vachiraramisa mhuri dzavo, varambe vachienda mumabasa. Ishomanene NEC dzakanegoshieta mari ingadarike iyo pa $600, $300 yatinoti nyangwe dai ikazoconvertwa equivalent to bank rate ishomanana
imwe nyanzvi mune zvoupfumi vari zvakare nyanzvi munyaya dzekudyidzana kwenyika dzepasi rose muzvinafundo Elliot Masocha vanotsanangura kuti zvii zvinotariswa nebhanga parinobuda negwaro iri
zvinenge zvichireva izvo kuti mitengo yechikafu kuZimbabwe iri kukwira chaizvo nenguva pfupi pfupi pasina kuti vanhu vanenge vambofema zvekare zvichireva kuti upenyu hwavanhu vemuZimbabwe huri kuoma zuva nezuva vanenge vachitarisa iwo atinoti mabasic food prices anosanganisira hupfu anosanganisira zvana chingwa izvi vovona kuti zviri kukwira zvakanyanya kudarika dzimwe nyika dzose dzepasi rose saka kukwira ikoko kuomeserwa kune kuchiita vanhu vemuZimbabwe
vanongorora zveupfumi vakazvimirira vari Joyce Ngwenya vanoti kune vamwe vari kutoti kukwira kwemitengo yechikafu munyika kana kuti food inflation kuri pamusoro kudarika zvakaburitswa neWorld Bank izvi
food inflation kukwira kwemitengo yezvese maringe nekudya iwo 300% kutaura hero Professor Steve Hanke vari kutoti aiwa inotova 400%
saka izvi zvingagadziriswa sei Dr. Chitambara vanodzoka vachiti
kuti tinge tichipedza dambudziko renzara munyika raita kuti mitengo yekudya ikwire tinofanira kuisa mari mukugadzirwa kwemadhamu then tinofanira kuisawo mari zvakare mukusimbaradzwa kwenyaya yeirrigation munyika nekuti pasina irrigation zvinoreva kuti ikonomi yedu inongoramba iri vulnerable kumaclimate induced shocks
World Bank inoti kukwira kwemitengo yechikafu yenyika yoga yoga kuri mugwaro rayo iri kwakanangana neongororo yakaitwa kubva muna nyamavhuvhu kusvika muna mbudzi wegore rapera Rwanda ndeimwe yenyika dzemuAfrica dziri mugungano renyika gumi dzine mitengo yezvekudya yakakwirisisa mupasi rose kana kuti food inflation yakakwirisisa Chirongwa chedu chelive talk chatinotaura nevechidiki cheThe Connection na 8pm nhasi tiri kutarisa nyaya yekusungwa nekurohwa kuri kuitwa nhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change pamberi pesarudzo dziri kutarisirwa kuitwa gore rino kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 pm pamasaisa yanoti 909 am 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 am muvhuro kusvika chishanu pamasaisa yanoti 909 am 6175 ne 7255 shortwave Zvongwe yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi magweta emudunhu resadic oshora Zimbabwe nekwaanoti kungunyikidza vanopikisa vaimbova mutevedzeri wemutungamiri webato reMDC inotungamirwa navadouglas ngonzora vaelias mudzuri votarisana nekudzingwa mubato iri tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana kana muchida kuti tumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio 7 at voanews.com munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com ane kuonekana nemufaro semazuva ose ndini wenyu jonga kandemiiri ndiri muwashington dc ndekusiyamuina gaino gumede saidi